kuchipinge isi zvino panyaya yemvura mvura yakamira asi dambudziko rataita nderekuti vanhu havana zvinhu havana chikafu chekudya havana zvinhu zvatakafungidzira kuti vachapuwa mafuta havana matende vanhu vari kurara panze nanhasi uno mumavhilleji medu vaipa vanhu vatatu vanhu 40 vakawirwa nedzimba ndodambudziko ratinaro saka nanhasi uno hakuna chati chauya kuno
chii chiri kupa kuti rubatsiro runonoke kusvika
izvo ndo mubvunzo waakutotinetsa manje kuti zvazombofamba sei tiri kungonzwa muredhiyo nomutv kuti zvinhu zvadhonetwa asi pagiraundi kusvika nanhasi uno kutaura chokwadi hakuna kana chinhu chati chauya zvaade tifonerwa nevanhu vekwabangira vechifonerwa nevanhu vekwatamandai vechiti ko mp zvino zvetiri kuzwa kutimasirizo zviri kupi nanhasi uno hakuna chati chauya
ko ivo vana mudzviti vari kuti kudi
nhasi uno ndaandechivafonera kubvira makuseni ese svika vanhu pamba pangu vechida kunyatsa kubvisa kuti chikapu chichauya rini hapana anga achibata foni saka ndiri kufungidzira kuti mande ndokwatichaenda because mangwana esaturday avagone kunge vechishanda havana anza yavari kutipa ende vanhu vavakapa vakapa vashoma asi tiri kuzova kuti kuchipinge kunoku kune disaste yakaitika kana kuti vatizira kuchimari mari kwega here handiyo kuzvitichaziya kuti zvafamba sei but kunoku tinoda need yefood tinoda need yekuti vanhu vapuwe mbasha.